chaungana pano nhasi tichizosangana nachinamata athink makaona zvatakaita nezuro pachatamhouse takamumirira tikamupopotera tikamuratidza kushungurudzika kwatiri kuita nekukanganisa kwaarita nyika yedu saka nhasi tamukira pano kusendanda pano na7 o'clock motikari yachinamasa yazosvika na8 o'clock takaimhanyira ndorichingovhurwa bhatata tinaye naye tikamuudza tikati munouya kuno kukumbira mari ko15 billion makaisa nyika yedu yamaurayai tikamutaurira kugunun'una kwedu kwese tikati tove kujunga nechigunwe akamhanyira mukatimo saka azotobuda kuda kuenda kulunch vatamuona vanga vada kushandisa taxi black cab vatamuona kuti akwira mublack cab vataivharira taivharira for 1 hour vanhu vakarara mrod vakagara mapurisa akati tava nekutakura vanhu vakazotema taxi yacho nemazai ikazoimhanyisa ikazoendako saka inezvitazwa kuzi anenge achadzoka kuti ada kuita saka takatongomira ipapo process yedu ichapera nhasi manheru na7:30
makamira muri papi paari kuitikira zvinhu izvi
takamira tiri pabuilding yacho pari kuitwa conference yacho pa3 muna Nobel Street muLondon UK sekutaura kwandi kuita takatomira ipapo ende pakatozarawo mapurisa emunomu anenge achitsvaa kuchengetedza mitemo nemaprotesters maorganization akawanda wanda ekuzimbabwe aripo pano
vamwe vari kupinda musangano uyu ndavanaani
taona tendaibiti kuseni ndo zvimwe zvandandakanganwa kutaura tendaibiti auya akatimhoresa tikamubvunza akati no ine ndirikutoenda kunogadzisa zvinhu kuti vanhu vasanyeperwa saka izvinoitanhokuti tendai ndiye akuitawo presentation and from what he told us i think is doing the same kutaura kuti muri kunyeperwa nemukuru wavanhu vauraya nyika